Chaye kwata chema warriors nezuroma neru chakata zaktura makwenzi ose chiripa musha mushure mekwita mangange wanwa ne Democratic Republic of Congo National Sports Stadium. Nandare ii yaiwe yaka zara kutichashu neva sigire nabu wakawanda vacho wakapinda pasina mbadaro mushure mekunge vaputa magede vanonokerwa nemafambiro aita mitsese munandare yaive zvekare isina mapurisa kana vanochengetedza zvemitemo vakawanda. Vachida kukunda kuti vapinde mapoinzi gumi, Zimbabwe yakatambisa mikana yakawandisa yavakawana ndokuita mangange nechikwata icho vakanorova pamusha pacho 2-1 svondo rapera. Asi murairidzi wemawarriors Sunday Chidzambwa ari kuchema nemubati wepembe uyo anoti aive kudivi reDRC achiti iye chibodzwa chanoti mutizwa chakarambirwa chaive chiri pamutemo.
Ndinofunga kuti zvatikanganisa vari dzenyera handi hakuna chakaitwa kunge bhora rechipiri ravanga ragoitwa uye maridzira vanga vachiita nyere yavo vanga vachiita senge vanoda kurevera kudivi rekuDRC.
Mawarriors aive asina vatambi vavo vaviri vane mukurumbira Knowledge Musona naAlex Mdimu avo vanga vasingatenderwi kutamba nemhaka yemakadhi akawandisa avakapiwa nemubati wepembe mune mimwe mitambo. Mubati wepagedhe wemazuva ese George Chigova akatamba kwenguva pfupi ndokuzobuditswa akuvara zvekare. Mawarriors anofanirwa kukunda mumutambo mumwe chete pamitambo miviri yasara neCongo Brazzaville pamusha neumwe neLiberia muLibreville kuti awane mukana wekuenda kuCameroon zvisina mitauro. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndiyezvo zvinobudirira kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations Finals zvekuti Zimbabwe ikapinda mapoints gumi inenge yave mundege kuenda kuWest Africa uko kuchasangana zvikwata makumi maviri nezvina. Asi Chidzambwa anofunga kuti chikwata chake chave negumbo rimwe chete kumafainari kuCameroon.
Ndinofunga kuti achaisa gumbo rimwe chete kuCameroon pasara rechipiri.
Nzira yeZimbabwe makundano aya yakapfaviswa nekurohwa kwakaitwa Congo Brazzaville 2-1 neLiberia nezviroma nheru zvekare izvo zvasiya zvikwata zviviri izvi zvine mapoinzi mana, DRC ine mapoinzi mashanu, Zimbabwe ine mapoinzi masere. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaValentine Musika vanoti vane chivimbo chakasimbawo chekuti Mawarriors anoenda kuCameroon.
Kana tosvika tangoda ngove 1 game fele tikangova 1 game fele zvati vaneti ne 10 points dzavapo izvi.
Mawarriors ane chishuwiro chekuenda kuma Africa Cup of Nations kechina mushure mekuita izvi muna 2004, 2016 na 2017. Gakamira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.